Vakitaura kukomiti ini zuro mkuru wemu wadi nuchenge kwa wanuru wala nepungwa ama imeji tisango vakataura la komiti ini kutivaru kusanga na nematambuzi kwa akawanda anusanga nisira kushai kwa kwenishonga jekujiga nubize kupeka ni magumbezi ama tisango vakati warwele gumine wa tatu warukurara pami beta isinama metirisi vakatuwa washandi wanushanda muwadu umu washoma zukuru sezi notarisirwa parizino pane gumi asi vanotarisirwa kuve makumi maviri nevashanu
sote zvostafu yakanyanyika kostafu yatinayo support half sistafu yatifanonge tinayo tikatoza tinoita futi tufull capacity yewodhi yedu yefoti we even need more but for now asatasvika yedu papa
amai chisango vane dambudziko guru kusachengetedzwa pana mukoti kuvarwere vepfungwa sezvo vachikwanisa kungoita mirizhonga nguva dzisingatarisirwe pari zvino vanoti havasi kuchengetedzwa uye magoni emunochengeterwa varwere vepfungwa akawanda haachashanda
madhozi adown ada kugadziriswa hatina security officers kuti vange vari department SUD the psych unit and sense yedu kuseruko futi iri very low kuti vanongojamba vachitiza vachiendapishini takatiza nomusiro kuti anomhanyira murod akanotswa nemota izvinezvi tine challenge tinangoti apo the drugs that we are supposed to be using hakuna hatinawo wacho mamwe atori limited stock
izvi zvakabatabata mukuru wekomiti amai good life kwaramba vakati vachaendesa nyaya yekuipa kwezvinhu muwadzi yevanorwara nepfungwa kuparamende nekukurumidza
isu zvatinoita tinonyora ripoti atinoona tinonyora ripoti todhibheta nyaya iyi muparamende saka ndopezvakaitosvika kwavati vanhu vevo
vaimbova gurukota rezveutano munguva yehurumende inobatanidzwa Dr. Henry Madzorere vatenda kuti mari dzebhajeti dziri kupiwa bazi rezveutano hadzisi kukwana Dr. Madzorere vatiwo vanhu vakawanda munyika vave kurwara nezvirwere zvepfungwa nenyaya yekusamira zvakanaka kweupfumi muhurukuro yakamboitwa nestudio 7 Dr. Sekai Niwatiwa vano venyanzvi yezvirwere zvepfungwa vachishanda nechipatara chepara venyatwa vanoti vamwe vanorwara nezvirwere zvepfungwa vanoguma vazviuraya kana vakasawana rubatsiro zvichakadaro amai kwaramba vanoti zvinoshamisa kuti pachipatara chemuchinoi hapana mvura pamwe nemafuta edzimotokari
nyaya yezvesa yatishungudza zvikuru nenyaya yefuel kuti vanhu vangashayika mafuel ekuti vanhu vati vafambe vachiya kubasa vachinouya vachiya kuzorapa vanhu tabatwa zvakadini nyaya yemvura kuti chipatara chakakora kudai provincial hospital yemuchinhoi kuti nyaya dzingasaiere mvura zvinhu zvatinesa zvikuru nenyaya yepsychiatric unit kuti kunzi yavanhu vanoshanda basa nevanhu vaere vane pfungwa dzakarasika vanogona kana ngokuvadzwa asi pagoshaya security pagoshaya dzimba dzokuti vanhu vavakirwe hazvinhu zvatibatabata zvikuru nenyaya yechikafu kuti ngavape chikafu chinovakwanira ndazva kuti vanopiwa mapirisi mapirisi avanopiwa mapirisi ekuti vanofanira kunge vachidya
zvinonziwo hama dzevanhu vanenge varapwa muwadhi umu havasi kuuya kuzotora hama dzavo zvekuti pane varwere vashanu vapora asi vasati vatorwa izvi zvakatsigirwa nemumwe murwere anoti akanzi aende kumba svondo rapera asi hama dzake hadzisati dzauya kuzomutora nyaya yekudzimwa kwemagetsi inonzi inoita kuti vamwe varwere varare vachitonhorwa vasina hembe sezvo vachityirwa kuti vanozvisungirira apo vanenge vari mumipanda yakatsaurwa vamwe varwere vari pachipatara chemuchinhoi vanobva kunzvimbo dziri kure dzakaita semutoko chivhu nemasvingo ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini Arthur Chigoriwa.